Vewa kumana waka uya waka zuchona Lachiti wazi organization ya uma journalist matinoziwa Lakatulane kungano rawori nonzi journalist for ED Saka wakatula chazo tuza kuti wachafashua msase wachitratiza concept note yavo ne constitution yavo nezvimwe zvakadaro asati vaona vasati vazowana mukana wokuuya nemaike kuti masvondo rapfuura iri tatine zvakawanda nesvondo rinotine zvakawanda kuchidza mari iro anti sanctions ne congress saka tichavaona kana vakuparura chirongwa chavo tichakwanisa kuti tipe maonero edu nepfungwa maererano naizvozvo.
Asi zvinozofamba sei kuti vatori venhau vawanikwe ivo vachibuda pachena kuti vanotsigira divi rakadai semivezano PF pasi pechirongwa ichi chamati chinonzi Journalist for ED ivo vachifanira kuita mabasa aya vasina kwavakarerekera?
Tinogamuchira nyaya yekuti vanyori navapepeti venhau vanofanira kunge vachitorawo chikamu munyaya dzezveupfumi. Tiri kuti majournalist anofanira kunge vane something to do with economic development. We believe they have a critical role to play. It's not tender kuti vane chikamu chakadzama nokudzika chokuti vatore munyaya idzodzo. Asi boka iri asati anyatsogara pasi navo, asi kunyange zvavo vakambouya vakati ndozvavari kurofunga kuita izvi, tikati aiwa hapana chakaipa.